isusu takaraise maissues edu nezvataipokana nazvo maererano nedecision yakatorwa navamutswa ledi nehurumende yeSouth Africa kuti aiwa decision aina kutorwa zvakanaka. Saka kana masvika pakusaundirana sezvakaitawa nemaZTP nehurumende yeSouth Africa, constitution iri clear kuti munofanira kuenda kumatare edimhosva munowana kupenengurirwa nyaya yenyu, mosvika pakuti matare omeka decision kuti aiwa nyaya iyi inofanira kuti imire zvakadai. So handifundi kuti pane chakaipa chakaitwa nemaZTP holders kana neveHelen Suzman Foundation, because vanhu vakawanda vanofungidzira kuti decision yakatorwa yanga iri irrational but also inotramba marights akawanda emamigrants ari muSouth Africa.
Ko zviri kutaurwavo neveOperation Dudula izvi munozviona sei?
I think Dudula toziva kuti maposition ayo anga akamira pati for a very long time. So hazvitishamisi kuti vaenda kudare rezimhosva kutraya kupa pressure. Asi zvinotitaridzawo kusarongeka kuri mavari, nekuti nyaya iyi yakaenda kumatare kwenguva yakareba. Vaigona kujoina this court case vari shamari yedare, vosvika pakujoina votove pati yepesi kubva payakatanga. But havana kuona zvakafanira. Vanofungidzira kuti vanokwanisa kungouya pavanenge vadira votoita zvavanenge vadira, but ndinotrusta kuti matare edzimhosva achatonongura nyaya zvezere. Opa decision iri irrational, iri constitutional and iri humane.
Asi kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara munyika yeSouth Africa, zvinhu zvakamira sei pari zvino tatarisa kuti mwedzi yacho inenge iri kuswebera pedyo yekuti vadzingwe?
Vanhu vakawanda vane kusagadzikana muhana kuti zvichazovei mangwana. Ndosaka vakawandawo vakatarisa kuti vaone kuti makota achati chii. Vamwe vari kuramba vachiisa tariro yavo kuti hurumende yeSouth Africa ichasvika painochinja position kana yanzwisisa kuti decision yavo haina chainoadresa kusara kwekufosa vanga vaine mapepa kuti vangojoinawo vasina mapepa.